Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tisipete yura tiri mu Washington DC. Ningani chona njani Zimbabwe omuse. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 14 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobatana mukuchema vapo Rukanda navatafadzwa Mhundwa avakashaya nezuro manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Varairidzi voramba vakatsika madziro panyaya yavo yekurangwa mabasa zvisinei kuti hurumende iri kuti vaite nhaurirano nayo. Zvinhu munyaya dzeupfumi zvoramba zvakaomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakavimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika pavakapinda panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kubatana mukuchema nhengo dzayo mbiri vapo Rukanda navatafadzwa Mhundwa avakashaya nezuro manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Tsaona iyi yakakuvadzawo mumiriri weGlenview South muparamende amai Vimbai Tsvangirai Java pamwe nasachigaro vemadzimai ebato iri muHarare West amai Muringani. VaRukanda havaibatsira amai Tsvangirai Java kutsvaga rutsigiro ndo vaive murongi wemusangano mudunhu reGlenview South. VaMhundwa avaive hanzvadzi yamushakabvu amai Susan Tsvangirai ndo vaivewo mutevedzeri wasachigaro muward 7 kuMount Pleasant. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko ekunyaradza mhuri dzarasikirwa nehama mutsaona iyi. Vachinyora paTwitter vaMnangagwa vati vane urombo zvikuru nekushaya kwevaviri ava pamwe nevamwe vaviri vakakuvara vachiti ndangariro dzavo dziri kumhuri dzavo. Vatiwo vari kubatana nemhuri yekwatsvangirai pamwe nenyika yose mukunamatira kuti amai Tsvangirai Java vakurumidze kunaya. Vana ava vaibva kuulawayo mushure memusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pekongresi yebato svondo rinouya. Amai Tsvangirai Java vari kuda kukwikwidza kuve munyori weboka remadzimai. Kuti tizwe zvizhinji tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana vaTsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vavanoshanda navo kuBrainview nehama yavo angarumastructurezve mwana wahama yaSusan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzu. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari paGlenview 27 vakambogara mujere vachinenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi kutonga kwamwari tinogamuchira asi zvabaya panyama nhende. Zvinorwadza magamba erusununguko ava vanga vachishandira rusununguko vanga vachishandira vachamisa vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje sina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinozwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo zvine mapuraivhesi asi tinotenda kuti Mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara. Tinovimba nemunamato yevanhu nenyasha dzaMwari nekurapa kwaiye nyadenga. Vachange vari pakati pedu honorable, vanovawo futi honorable of the parliament. Saka tikukumbira zvinji vese navanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuyedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubonderana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovhateka. Saka ipapa ndipo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano, tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya ava kuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vangachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tichabatana nemhuri dzacho tichadzizivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.
Vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi, amai Sekai Nzenza, vari kukurudzira kuti vadzidzisi vasarangwa mabasa asi kuti vaende kunhaurirano nebazi ravo. Mashoko aya anotevera chiziviso chekurangwa mabasa chakapiwa hurumende nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Nzenza vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vadzidzisi vatange vaita nhaurano nebazi ravo vasati vatanga kurangwa mabasa. Vachiti panorwa nzou huswa ndihwo hunofa. Vati vadzidzi vazhinji ndivo vanorasikirwa kana vadzidzisi vakaenderera mberi neurongwa hwavo hwekuda kurangwa mabasa. Amai Nzenza vakurudzira sangano reActus nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende kuti vatange vashandisa gwara renhaurirano navo mushure mekunge Actus yazivisa hurumende svondo rapera kuti nhengo dzayo dzichange dzichirangwa mabasa. Panokwana mazuva 14 kana nhuna dzenhengo dzayo dzisina kugadziriswa.
Nekuti handiti zvichikoro zvichangovhurwa, zvino takutondwa kuti vakukanda mapadza pasi. Vanhu ngavakande mapadza pasi kavataurirana. Mungangoti vanhu vari kurima kumunda uko votonzwa mapadza akandwa pasi, vanhu vatenda. Zvinhu zvinotanga zvataurirana. Saka ndiri kutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti mapadza akukandwa pasi, asi chemo changuwo kwavari ndechekuti musati makanda pasi uyai timotaurirana.
Asi mutungamiri weActus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure neurongwa hwavo kudzamara hurumende yazadzisa zvido zvavo.
Mai Nzenza vari kuratidza kutareva chokwadi semutungamiriri watinoremekedza wehurumende. Isu chatiri kuda kuti vadzidzisi vawane mari inokwana kuti vachengete mhuri dzavo. Takavanyorera tsamba dzisingaverengeki tichivakumbira kusangana navo makore munguva yese yapfuura tichivazivisa kuti tinoda masarari zvedu United Circulars. Havana kubota zuva rimwe chete ravakati tsuka tigare pasi tichitaurirana. Iye zvino vaona kuti tasvika pakuda kurapa mabasa nenyaya yekuti hatisi kubhabhawa. Vaakuda kuwanda nechigunwe vachinobedzera kunge munhu anoda zvenhaurirano. Isu nhaurirano hatina dambudziko nadzo, asi nhaurirano dzinofanira kuzvara kuwanikwa kwemari. Nekuti isu izvezvi chatiri kuziva ndokuti vanhu upenyu hwavo hwakadomira, haungarambi hwakamira isu tichiswera mumabhodhiroom. Kana Mai Nzenza vachida kuti tisangane, ngatisanganei vachitiudza madhesi, nekuti mari yematicha inunited Circulars inopinda mumaakaunti mavo rimi. Hatidi kuita dambe tekuswera tichitandara tichitaura mumahofisi. Ivo vanhu vachishaya chikafu muzimba, vanhu vachitadza kuendesa vana kuzvipatara, vanhu vachitadza kuendesa vana kuchikoro.
Amai Nzenza vati musangano pakati pevashandi, hurumende nevemabhizimusi weTripartite Negotiating Forum ndiwo wavari kutarisira kuti uchapedza nyaya dzese dziri kunetsa vashandi.
Chindangwa chiri chekubatsira vashandi pamwe chete nemaemployer pamwechete negovernment kuti kana zvinhu zvichikwira nyaya yogadzirwa sei. Zvawataura iwe kuti kana vachiti ngatibhadharwei nemari yekunze, zvechokwadi zvinhu zvakaoma, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, asi zviri kugadzirika, zviri kuitawo kachinhano nechinhano, kana kuti step by step. Haizi nyaya yatingangoti tingabva tagadzirira nhasi, asi tripartite negotiating forum yandakataura kuparliament svondo rakapera yandichataurazve zvakare mangwana. Pandinenge ndichitaura, ndiri kutaura kuti pfungwa dzabva kubhizinesi, dzabva kuvashandi, dzabva kugovernment, dzakatenderedzwa pfungwa idzodzo maprovinsi ese, kuti tinzwe mafungiro evanhu kuti togara sei tese titigadzirise zviri kurwadza vanhu, fanika kana kukwira kwezvinhu kana kushayikwa kwemabasa. TNF kana tripartite negotiating forum ndiro basa raye iroro, rekunzwa zvichemo zvevanhu vese kuti tibatsirane nyika iende mberi.
Hatizvi inoti haisi kuda kuti iwedzerwe mari dzemihoro, asi kuti hurumende ibhadhare varayiridzi mari inoenderana nemazana mashanu emadhora ekuamerica iyo yaipiwa varayiridzi vamasaraure. Vanoti pavanotambira mari dzavo, mari iyi inofanirwa kunge yakaenzana nemazana mashanu emadhora ekuamerica neuremu hunenge huchishandiswa musi uyu. Zvichakadai, sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vanofanira kupiwa mari dzinoenderana nekuoma kwaita zvinhu munyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza vashandi pamhemberero dzezuva revashandi kuti vacharonga kuratidzira kwakakomba munguva pfupi iri kutevera kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve. VaMutasa vakatiwo mushandi anotambira mari iri pasi anofanira kuwana mari inoita madhora mazana matanhatu emadhora ekuamerica.
We are demanding proper bottom line related wages $600, nothing more, nothing less. Tawachipisira sedu inopfuura ipapo, tikuda 600 asi hatide inodereka kubva ipapo.
Vashaura pamberi pezuva revashandi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vashandirwi kuti vagadzirise mihoro yevashandi, vakavimbisa vashandi kuti hurumende yavo ichachengetedza kodzero dzemushandi wese. Izvi ndizvo Atus neZCTU dziri kuti dzinoda kuona chido chiri kutaurwa nehurumende kana iri pachokwadi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChiuto yakafanobata matomo muSudan iri kupomera mhosva vatsigiri vakabviswa nechisimba pachigaro chemutungamiri wenyika vaOmar al-Bashir, ichiti vari kuvhiringa mabasa ehurumende yeChiuto kuitira kuti hurumende iyi ive pasi pevanhuwo zvavo. Mm-hmm. Vagari vemuBurkina Faso vaita minamato yekurangarira vanhu vashanu vakafa nesvondo pachechi yeRoman Catholic Church. Apo varume vaive nepfuti vachishandisa midhudhudhu vakaridzira pfuti dzavo muvanhu vainge vakaungana muchechi iyi. Apo kutawirirana kuri kuramba kuchienderera mberi pakati peUnited States of America neIran, nyika mbiri, nyika dziri muEurope dziri kukurudzira mativi ose kuti asawedzere kunetsana uku. America yatotumira kare ngarava yehondo kuMiddle East pamwe nezvombo zveB-52 bombers izvo zvinonzi zvatosvika pabhesi reAmerica riri muQatar. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakadzoka kubva muupoteri musi wa22 Mbudzi 2017 mushure mekupidigurwa nemauto kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa nyika kuti ivo vaizogadzirisa upfumi. Asi kusvika pari zvino zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamuzinda webato ravo weZANU PF muHarare vadzoka muupoteri, vaMnangagwa vakaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zvaungana kuzovatambira kuti vainge vachida kugadzirisa upfumi hwenyika vachivimbisa vanhu kuti vaizovawanisa mabasa. VaMnangagwa vakabva vadomawo muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Vachitaura muna Gumiguru gore rapera, vaNcube vakati vanoda kuti vanhu vatange kutaura nezvekugona kana kukundikana kwavo kwapera mwedzi mitanhatu. Mwedzi iyi yapfuura vamwe vachiti urongwa hwavo hwetransitional stabilization program hunenge husiri kubudirira, kunyange hazvo ivo vari kuti vakwanisa kudzikisa bhajeti yehurumende. Munyori mukuru wezcpu vaJafet Moyo vanoti muromo hauzarirwi nerwizi.
Zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende, pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi, asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja.
VaMnangagwa vakavimbisawo kuti vaizokwezva vekunze kusanganisira vekuBritain neAmerica avo vainge vavatemera zvirango pamwe nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti Zimbabwe yakundikana zvachose kukwezva vekunze ava.
Mareforms atatakatarisira kuti achaitwa kuti anga achizounza confidence muekonomi, nyaya dzekudhila neuori vafashukira munyika hadzinisi kufamba nenzira yatachikuvatichafamba nadzo, ndo nyaya dzinounzawo confidence muekonomi. Saka pari zvino muri kuona kuti nyaya yeconfidence yakatsvati dererei.
VaMnangagwa vatendererawo nenyika dzakawanda dzinosanganisira China, Russia, Belarus, Switzerland nedzimwe, uko mapepanhau ehurumende anobva aburitsa misoro yenhau yekuti vanenge vadzimba zvikuru nekuwana anonzi mamega deals. Asi vamwe vanoti izvi ndizvo zvaingoitwa navaMugabe pasina chinobuda. Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari muzvina bhizimisi vakalisto Jokonya vanoti nyaya yapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira inyaya yezvirango zvayakatemerwa.
Nyaya inonyanya kurwadza panyaya yemasanctions akaitwa namaAmericans ndeyekuti iwo maAmericans ari kutoshandisa masanctions kukondrola nyika dzese dzapasi rose nokuti mari yavo ndeinoshandiswa pasi rose. Saka chanyanya kubaya kuno ndechekuti kana tikashandisa mari yavo ivo vanotopedzera mabhengi omune meda akupanishwa kunzi mashandisirei muri kuitire izvozvo nokuti nyika yenyu ine masanctions.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaStelan Jabangwe vanoti kushaikwa kwemari yekunze kurupa kuti vemabhizimisi vagadzire zvinhu zvishoma. Dambudziko iri rabva ranyanya kukomba sezvo magetsi atangawo kunetsa sezvo mvura yave shoma kukariba uye pasina mari yekunze yekutenga magetsi kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti havo vemaindastry havasi kuzonyanya kudzimirwa magetsi.
Mamiriro atakaita ndeyekuti ko makampani ese
kana kuti mastrategic areas edu ese akafanana kana neve winter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutozi anga achinda kwavari kutisatanganisika kumativi akafanana naiwayo.
Asi vamoyo vanoti kudzimwa kwemagetsi mudzimba idambudziko zvakare pachitariswa mamiriro eupfumi hweZimbabwe.
Nenyaya yekuti mavasa akachinja, mavasa akuitwa kudzimba, industry hazisi kuindustry takajaira chete. Industry dzakudzimba sezvo the nature of production yakati chinjei.
Ko, chii chinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika? Tabvunza vatendai biti avo vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC.
It's a political crisis. Hausi wakatonga, it's not possible kuti utonge usina consensus kana kuti chibvumirano chevavo vauri kuda kutonga. Hazvigoneke naizvozvo. Kuupfumi hapana zvavanoziva. Kuupfumi taifanira kuita deal neinonzi macroeconomic stability or fiscal consolidation or kurarama living within our means. Chechipiri tofanira kugadzira nyaya yemonetary policy, tobvisa chipuka chaichinonzi RTGS dollar.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vemabhizimisi kuLondon kuAfrica Financial Services Investment Conference svondo rapera kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti ikwanise kukwezva vekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLetstalk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona Nasi. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika nemararamiro evanhu.
Chinonzi Sasa Gova, ndofona ndiri kuJohannesburg South Africa. Ndakatora ndakamenda maerano necongress yeMDC iri kuitwa pa24 naMsoni. Ndirongotiwo hazvirikuitwa zvinhu, tinyatsozviona zviri kufamba zvakanaka, tinyatsoona madhibheti ari kuitwa o, tinyatsoona nhengo dzakafusidza dzavachetsidza vari kuda kuitira vanhu vachitaurawo majekerero, tichionawo vachibvunzwa mubvunzo pane zvakamboitika, pane vagara varipo pazvigaro, tinyatsokuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vese vachinyatsogutsikana. Uyezve inyaya yekumatare yakaitwa iyi yekuti vambomire kunge vachiita congress yavo, but handione zvichiisa congress nekuti MDC inoridzanavanesu nchamisa ndoi ichaunga, uyezve ndovari kudiwa nevanhu.
Ini ndinonzi William Ngezi, ndikutaura ndiri kuCanada kuMontreal. Zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvino shaisa mufaro kunyanya-nyanya kune isu vana veZimbabwe. Ine chikonzero chekuti Zimbabwe inyika yakanaka, asi mamiriro aiita zvinhu muZimbabwe anoratidza kuti isu vana veZimbabwe tiri kushaya hanya nenyika yedu. Tiri kukundikana kuzvipa upfumi hwatinawo hwakafanana nemvura. Zimbabwe hatingati nyika isina mvura zvamuchose, asi inyika yekuti tiri kukundikana kana kuti utungamiriri huri kukundikana kugadzirisa zvidi zvinodiwa nevanhu. Dai utungamiriri hwaita hanya nevanhu, zvinhu zvaikwanisa kugadziriswa zvakanaka.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, varayiridzi vechikwata cheMawarriors Sande Chidzambwa naLloyd Mutasa vazivisa veruzhinji mazita echikwata chavo chekumakundano e2019 Africa Cup of Nations Finals neCOSAFA Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Karizi ava vadoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyasha Mushekwi oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuChina cheDalian Yifan. Mushekwi akapedzira kutambira Mawarriors ma2017 Africa Cup of Nations kugabon asi makandiro ari kuita zvibodzwa amanikidza sande chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt asi mushekwi haasi kuuya kuzotamba kukosafa cup sezvo nabvu kuchina ichangotanga asi achabatana nevamwe vese vemaorias kuEgypt kumakwikwi anotanga muna chikumi muchekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa sezvo chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona Chakwadzwa Rusike Dennis Dauda Tabani Kamusoko na Lawrence Mutana asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt kusanganisira kapteni wavo Lawrence Musona Kama Billiard George Chugova Evans Rusike Tedai Tarikwa Ronald Kumbizai Magalas Nakamba Chino Kadewere na Alec Mudimu Manager wa Warriors Wellington Pandare vanoti dadanurira vamwe vevatambi vavadaidza
Ronald Kumbizai Tedai Tarikwa Mamit Soldiers Dani Pili Masha Munezi Magalas Nakamba Kutelezi Nguwe Tafazwa Kutinyi Ovid Karuru Kama Billiard Ndakwashi Mahachi Tafazwa Rusike Richard Dachiro Challenge Shawapiwa Leo Mavunga, Knowledge Msona, Tavan Soko, Godot, Dingetere, Mastrikers Acho, Nyasha Mshepi, Ivan Zulusiki, Walter Msona, Tinutinda Kadewele.
Vampandare, vanu tuvaru kufara ne wakumana wakaunga niza, ava, vatikivo, paka vakure ne hondoe Afcon, chekuti, vane chivimbo chekuti, vanu noita mashiripiti, kumakunda no aya.
Mkatarisa kwa kumana watu honga ni zawa vajinji vacho nduwe wakatanga na yunya yei patakatanga ni Liberia saka tukufaracha hizo ne sata honga ni zaizi ndi tutatila sata wanda pala
mnyori we mtambwe nabu bata wanda tafiri nika bano tisema onero avu chikwata ichichaka simba zukuru jekuti varu kuona titulo unza mikono kuiji
chikwata ichi tinuti ni chikwata jaka simba katarisa kuti iyo timu ndio yakasika hapa pekuti iko zvino ndio chikwata chakasika ipapa kunze kwe just two new faces saka tinotarisira kuti kutamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda kuzoze chikwata changa chichingotamba zvakanaka kubamba pamaqualifiers ezapo
vampandare vanoti taurira urongwa hwegadziriro yemaorias vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisa kuti vakomana vanga vachipinda mukempu musi wa 20 tichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa 28 uko kwatichange takapemba kusvika tatanga kutamba magames ekukosapa tozobvako neimwe timu takananga paNigeria musi wa 5 imwe timu inenge nevakomana 18 vachinotamba musi wa 8 neNigeria.
Maorias ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika muna 1980 katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004 2006 na 2017 Zimbabwe yanga ichingobuditswa munharaunda yemuma gungano ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariazi.
Kwazwai muri Zimbabwe, ini ndini Mike Wove. Ndinokoka tipinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nasi manheru na 8 PM nasi tikutarisa kushandiswa kwesocial media mukufambiswa kwemashoko munyika. Semaondereni, social media iri kubatsira here vatapi venhau mukufambiswa kwemashoko kwakanaka. Veruzhinji vari kushandisawo zvakadii social media. Kana uchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Number is Zakari, +1 202 465 0318. That's Sangare Pachurongwa, The Connection, na 8 PM. Bye bye.
Pachurongwa, dear Peter Gate, and Butter Samisore, now the nothing. MGC, inotungamirwa na Nelson Chamisa, inobatana mukuchema vapo Rukanda, na vatafadzwa Mundwa, avakashaya nezuro Maneru, mutsaona yemotokari kukwekwe. Anokuoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokutiya mina Sandekile Mhlanga.